hongo wamawarire wakatarisirwa kupinda mudare zuva ranhasi nekuti wakasungwa nezuro musi wechitatu wakatarisirwa kupinda mudare zuva ranhasi musi wechina kuharare nations course ndokwatiri kutarisirwa kuti vangangopinda kudare kuti nyaya inzwike.
Vakapomerwa mhosva ipi?
Vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zviite bvonga mupopoto. Muchirungu ndiyo anoti incitement to public violence, yakanyorwa musection 187 yecriminal law codification reform act. Uyezve vari kupomerwa kunzi vakaita zvebvonga mupopoto public violence, zvakanyorwa musection 36 yecriminal law codification reform act.
Vari kutambira here mhosva yavari kupomerwa iyi?
Vari kuiramba vamawarire, vari kuiramba pavaenda kumapurisa nemagweta avo ana mai Mutetwa, vana Dagkota Temukoma, Tenderai Bhatasara naDavid Zuri, kwazviramba izvi kuti havana kuita mhosva iyoyo.
Ko, pane vamwe vanhu vangani vamuri kumirirawo imimi sesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights uye vari kunzvimbo dzipi?
Tine vanhu vakati wandei, tine vanhu vakati kuti kuburuwayo, tiri kuziva kuti kune vanhu vanopfuura 45 vamirirwa nemagweta edu ekodzero vakatanga kupinda mudare chipiri. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro vakakwanisa kubatsirawo vanonzi majuvenile account vana vari pamakore 17 vanga vasumbawo vakakwanisa kubuda. Kune vamwe vakapinda mumatare nezuro vakapiwa mbeu pasina kubhadhara mari, uyezve vamwe vasapinda mangwana kunzwa kuti vana mutongi vati muHarare zvakare nevanhu 60 vekuepwet vamira pamberi pedare vakamirirwa nevakomana nevasikana vedunatinashe mundaurara vananana Marofu Mandwere, Muzvare Nhondokozo Dube Tachiona naKosa Mncube. Tine vamwe futi 10 vekumabhuku vanga vakamirirwa namukoma Mupanga asi mhosva vairamba. Kune vamwe 13 vekuHeathcliff vagara kuHeathcliff vakamirirwa namukoma Mbunakona mukoma Alec Mchadahama. Kuyewo kune vamwe vakawanda vachiri kunana Masvingo, vamwe vakawanda vachiri kunanana Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West Province vati vangangopinda mudare.
Imiwo sebagweta timanzwa here kubva kuhurumende kuti sei mauto ariwo ari mugwagwa?
Izvozvo hatisataona tsaranguro yakajeka kuti zvakaitirwei uye zviri kuitirwei, zvine chinangwa chei chandachanetsa chii kuti tizowane zvatiri kuita izvi zvekuti masoja angori kwese kwese. Zvinhu zviri ngotityisawo, zviri ngotikachavadza kuti tadzoka kunguva yehondo here pari zvino.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu semanzwiro amuri kuitawo, hanzi zvakamira sei? Vanhu vakasununguka here kufamba famba?
Vanhu vari kushushikana, vari kungoramba vachifona, vamwe vari kuchema vari kuti takarohwa takakanganisirwa kodzero, vamwe vari kuchemawo nyaya dzanga dziriko mazuva ano dzekuvharwa kwezvana internet izvi, vari kuchema zvisingaiti.